Mangwanana akanaka vatereri nguva dzava 6 AM. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 18, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kuvhura dare reparamende rechipfumbamwe zviri pamutemo, asi mudare iri muri kutarisirwa kuti munenge mune kukandirana kwemakobvu nematete. Hurumende yamisa mabasa evanotengesera mumigwagwa senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika 30 munyika. Kanzuru yeguta remutare inoti yaita chibvumirano nehurumende kuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo chinosvika miriyoni imwe chete kuti mabasa ayo akwanise kufamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi izuva guru munyika apo pari kuparurwa kutanga kushanda kweparamende yakagadzwa kubva vaEmerson Mnangagwa vave panyanga somutungamiri wenyika akakunda musarudzo dza30 chikunguru. Paramende iyi ndeyechipfumbamwe kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kutarisirwa kupa muono wavo maererano nemitemo nemashandiro edare. Chiitiko chanhasi chiri kutarisirwa kuunza vanhu vazhinji muguta, saka migwagwa mizhinji iri pedyo nemuzinda weParliament House ichange yakavharwa zuva rose. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti pane tarisiro dzakasiyana-siyana dzevanhu pamusoro peparamende iyi nemashandiro aichaita kwemakore mashanu anotevera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere kuti tinzwewo mafungiro avo.
Chekutanga, maparliamentarians vachafanirwa kuzvibvunza ivo kuti maperks anowanzogadziriswa ivo pavanenge vachangobva kugadzwa inyaya inenge yakatariswa neveruzhinji, vachatora mota here, vacharamba mota here, vachada kuti vakwidze masalaries avo here? Ndo zvinowanzoitika gore negore parliament ichingotanga, nyaya vanowanzotanga kutaura ndiye mabenefits avo. Saka rwendo runo izvozvo zvinogona kunetsa, nekuti vanhu vazhinji vakatotarisira kuti emaparliamentarians aramba mota nezvimwe zvinhu zvitsva zvaenda kunobatsira pachirwere chekorera. Chimwe chiripo zvekare ndechekuti takatarisa parliament ine ZANU-PF. Zviripo zvizhinji zvavanogona kuchinja kunyanyisa kuconstitution, nekuti vanenge vane iye simple nesuper majority. Zvichireva izvo kuti vanogona kuita zvinhu zvakawanda vasingashandi neMDC. Zvinozongoerekana nekuti MDC yagona here kuti vanhu veruzhinji vazive kuti ndo zviri kuitika muparliament.
Veruzhinji zvavanotarisisa kudai paramende, vane here zvavanokwanisa kuitawo kuti vaone kuti vamiririri vavo vaita basa nemazvo?
Chekutanga ndechekuti vanhu vanoziva here vanhu vavakavhotera. Ndakatarisawo pasocial media tisingazozivi kune vamwe vasiri active. Tinoona sekuti vanhu vazhinji havatozivi vamwe vevanhu vakahwina. Saka vanhu vanofanira kumacitizens richatova basa ravo kuti vazive kuti ndiani zviya watakapinza muparliament, kuti munhu iyeye ari kutaura akatimiririra here. Saka maererano nekuti vanhu vakatarisirei kunyanya vese vekumaruwa nevemumataundi panogona kuva nekusuwa kuzhinji. kana maparlamentarians otadza kudeliver pazvino zvakatariserwa nevanhu.
Kune nyaya dzatinonzwa dzinogaro taurwa dzemadzimai dzevana vadiki uye zvirema. Pane here umiriviri hwamakaonawo hurimo muparamende itsvaiyi unorerekera kumapoka andataura?
Kuvanhukadzi zvainzi izvo muparliament rwendo runo munogona kunge mune 30%. Isati yasvika zvaiyo 50-50, asi 50% yakadarika yatanga tinayo, ndinovimba tanga tiri kuma 20-something%. Vechidiki varimo zvekare muparliament, handina manumbers pandiri. Kunyanyisa vechidiki vanogona kufara kuti zveminista wevechidiki munhu wevechidiki zvareke State Coventry.
Pane here zvamunoona zvirimo muparamende umu zvinoita kuti vari kunze kwenyika vaonewo sekuti vari kuiswa mune matongerwo enyika yeZimbabwe?
I think diaspora ine opportunity yekuti vatoshandisa iko zvino. Takanzwa Minister of Foreign Affairs vaSB Moyo vachiti vana vediaspora ngavauye vabatane nevamwe kuisa mari munyika. Ipapo vana vediaspora kunyanya vakadzokera kumusha kunovhota, ndipo vanofanira kuchiudza maparliamentarians avakavhotera kuti onai takakuvhoterai. Iko zvinotaura kuda kuti muite fight for our right yekuti isiti vhote tiri kwatiri. Muri kuda mari kubva kwatiri yanguva yekuti mutiti tikwanise kuvhota. Saka I think muparliament yegore rino zvichange zvichipiwa maparliamentarians achitaura nekwavo, asi basa zhinji rinodzokera kumacitizens kuti ndivo vari kufanira kunge vachiona kuti vanhu vavo vari kuvaitira zvavakavasarudzira izvi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunare neStudio 7 vari kwakare kuMassachusetts. Gurukota rinoona nezvemadzimai nemabhizimisi madiki amai Stembiso Nyoni vakaudza vanhu vese vanotengesa muguta guru reHarare kuti hurumende yamisa mabasa ayo sezvo iri kuedza kumisa kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika 30 kusvika pari zvino. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Achitaura vari kumahofisi avo kusekuru kaGuvi Building nezuro, amai Nyoni vakati hurumende haichadi kuti vanhu vatengesere zvinhu munzvimbo dzisina zvimbuzi nemvura, nokuti zvine njodzi kuruzhinji rwevanhu sezvo zvichipa kuti korera ipararire. Asi vatungamiri vemasangano evanotengesa mumigwagwa anoti kanzuru ndiyo iri kukonzera dambudziko rekorera sezvo isiri kuchenesa mvura nekugadzira pombi dzesiweji dziri kuputika. VaEfrem Chizola vanomirira sangano remunhu mutapa Royal Charter vakati vanopokana nemashoko ekuti nhengo dzavo ndidzo dzakonzera korera.
Tinokushikana zvikurusa nekuti pane kuraskirwa kweupeni kwakaitika nekuda kwedambudziko rekorera. Asi nyaya iripo yataona iseboka. Tinoti zviri kutaurwa nemamwe mapepanhau kana nevamwe vanhu vakazvimirira vachiti korera iri kubva muvanhu, iri kubva mumavhenda, hatiwirirani nazvo. Isu tinoti korera iri kubva mumvura isina kuchena iri kusupplywa kuburikidza neCity of Harare kunyanya mumvura iyoyo, uye zvine kusatakura kwavanoita kwavari kuita marara. Saka tiri kuti ngavadzokere kumabasics, ngavatakure marara, ngavagadzirise zvimbuzi zviri kumvura iri kubuda muzvimbuzi ichingotenderera izvi. Ndopatiri kuti ndopane nyaya.
Amai Agnes Magunje veZimbabwe Informal Traders Association vakati nhamo yekushaya mabasa ndiyo yapa kuti vaende mumigwagwa vachiti kuvarambidza kutengesa zvichavasiya vasina chekubata.
Isusu turi kuona kuti zvishuwa korera yakonzera kufa kwevanhu vakati wandei, ende turi kuona kuti iri kunyanya kuzobatanidzwa ichinzi mavhenda ndo anyanya kukonzeresa, ndosaka ari kubviswa munzvimbo dzekushandira. Asi turi kuona kuti vanhu vanozopedzisira vachishanda munzvimbo idzodzo nenyaya yekuti havana cheuviri, hapana chekuvararamisa, saka vanopedzisira vakutsvaga kuti vowana sei kuraramisa mhuri dzavo. Saka kana tichibvisa vanhu pane imwe nzvimbo inovaponesa tichiti vadzivirira kurufu, tiri kufanira kuziva futi kuti nzara inokonzeresa futi rumwe rufu rwerimwe nzira. Saka tiri kuti ngativeiwo nemaalternatives, ngativeiwo nedzimwe nzira dzekuti patiri kusudurutsa vanhu ava tiri kuvaisepi.
VaSamuel Wadzai veZimbabwe Initiative for Social and Economic Transformation vakataura kuti zvokuita hwagonzo nakiti nemapurisa uye kubviswa nechisimba havawirirani nazvo.
Isusu maonero edu ndekuti danu rakato wane urumende roku visa ma vendors mistress vachipa yu nyaye kubuda kwe korela ati uiri ya naro tukuona sokuti zunu zakaitwa nukumanya pasi na kuhurukuro zakaitwa ne mani informal traders hurukuro zakaitwa ne ma vendors paifa na kituwa hurukuro yoko one sana kuti zirukufamba stay dambu zikonderipi puwa ni kwa solution wanawaka garapasi saka zoku mani zana nukubiswa nejisimba za tona zirukitika isu seboka ati tendra nazo
amainyo ni waka kuri zira watunga miriwe mapato aya kutivanyure nyinyiro zavo zose kutiva gono zipira kuma ofisi ekumusoro kutivaonesane kutivanga batsirika sei imwe nyaya yakabuda pamusangano uyu ndeye kuti kanzuri yakatsvaga nzvimbo 26 dzokuti vanotengesa mumugwagwa vaende kunotengesa zvinhu zvavo asi hapana kana zvivakwa kana zvimbusi zvakaiswa ikoko ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kubudirira kwazvo muurongwa hwayo hwekubvisa vanotengesera mumigwagwa mukati meguta reHarare senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vashandi vavo havasi kusangana nematambudziko evanhu vari kuramba kubva mumigwagwa sezviri kuburitswa nemamwe mapoka enhau. Kanzuru yakazivisa nechishanu chapfuura kuti ichabvisa vanotengesa mumigwagwa kana vakasabva voga. Nemugovera nesvondo vashandi vekanzuru vachibatsirwa nemapurisa anodzivirira mhirizhonga vanonzi vakaswera vachiita wakiti nagonzo nevanotengesa ava avo vamwe vavo vanonzi vari kuramba kubva munzvimbo dzavanotengesera vachiti ndipo pane raramo yavo. Asi vachideme vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havasi kungoburitsa vanhu mumigwagwa vasina kwekuvaisa kwete. Vanoti kanzuri ine nzvimbo dzinodarika mazana maviri dzekutengesera dzinofanirwa kuendwa nevanhu ava zvisina dambudziko.
Wongu basa riri kufamba zvakanaka chose hatina matambudziko atosangana nawo kuti tingati basa haringafambe vanhu mumastreets vari kubva ende uyezve vanoyemura zvavepo varipo vakatowana vari kuti koma magara makadii makaita basa iri kare kare saka basa yedu riri kufamba haro zvakanaka chose.
Tiri kunzwawo kuti vanotengesa migwagwa yava mune dzimwe nzvimbo vari kuramba kubva vachizongoramba vachiita vakitsina gonzo nevashandi venyu vekanzuru.
Kwakungotaurawo kwevanhu uko vanhu vanga vachitarisira izvozvo asi hatisi kuzviona izvozvo.
Tikanzwa ivo vari kubviswa mumigwagwa vari kuchema kuti midziyo yavo yavari kutengesa iri kungotorwa nevashandi vekanzuro havasi kupiwa kana magwaro anoratidza kuti vatorerwa chii vanozonochitevera vachichiwana kupi zvakamira sei.
Vakatorerwa mbatya dzavo vanozonodzoserwa mbatya dzavo asi voudzwa kunzi musatengesere mumugwagwa futi asi vakatorerwa zvine zvakafanana nechikafu hazvidzosereke nekuti zvinozokonzeresa zvirwere.
Kunyaya uye mvura kanzuru iri kuibatawo sei nokuti vagari vari kutiwo kanzuru ngaiitewo basa rayowo panyaya yekuwanisa mvura yakachena.
Nyaya yemvura kunenge tingasvike mvura tine vatifendera navo vari kutipawo mvura nemabhauza.
Kouyawo nyaya yesiwa kana kuti tsvina dziri kuputika matanho apa hamuri kutorawo iye zvino.
Tiri kugadzirisa mapombi ese anenge akaputika tichisa matsva.
Uko vanhu vari kuteererawo here kurudziro neshambadzo dzamuri kupa pamusoro pekuti vadzivirire chirwere chekorera ichi?
Tiri kuona sekudaro nokuti tiri kutionawo vanhu nezvikora uchifamba mutaun kuona vanhu vachakwazisa nemaoko vanhu vari kutenga mahand washing kuti vange vachizvidzivirira zvokuti vachaona kuti kurudziro yatiri kupa ingazonzwika zvakanaka chose.
Iye zvino ndedzipi nzvimbo dzamungati dzasaririra kana dzichakabatwa nechirwere ichochi sekuonawo kwenyu sekanzuro?
Glenview nebudiriro ndiko kwakanyatsotanga ndiko kwanga yakatekeshera saka ikoko tichiri kuwana matambudziko ari kubva ikoko.
Izvi zvamungasiyirawo vagari vemuHarare kurudziro dzamungavapawo?
Tinokurudzira kuti vange vachiteerera mameseji atinovapa ekudzivirira chirwere chekorera.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Bato rezanu PF rakazivisa kuti zvimwe zvariri kuda kuita muparamende itsva kuvandudza bumbiro remutemo kuedza kukwenenzvera nyaya yekuendesa mamwe masimba kumatunhu. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti chinangwa chavo chekuvandudza bumbiro remutemo ndechekuda kubvisa masimba kunhengo dzedare reparamende kuenda kumakurukota ematunhu ayo achangobva mukugadzwa navamunangagwa pachitariswa kanzuri inenge ichiona nezvekuendeswa kwemasimba kumatunhu. Asi veMDC vanoti zvekuvandudza mutemo izvi zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzekuendesa masimba kumatunhu sezvo vamunangagwa vave kuda kugadzirisa nyaya yavo yekudoma makurukota ematunhu zvisiri pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta uye vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume.
Vamunangagwa vakuda kuapenda zvese vakaisa magavena zvisiri pamutemo. Iko zvino vakunyengerewa nevashandi vehurumende kuti vatore masimba ose angari muconstitution. Chirwere ichocho ndoo chakaafekta vamugabe chekufunga kuti ivo ndoo vanoziva zvinoda nyika. Nao kana wadaro vanhu vese vachakublema iwewe semunhu achaunza kutambura muno munyika. Nokuti kana vashara magavena voti yavo ndoo yakosha vanhu vachaita zvinhu muzita ravo. Ende nyaya ichaitika ndiye kuti pachaita kutadza kukutonga, pachaita kukanya kwebasa, ende zvese izvi zvichange zvichiiswa pamukova vaivo vamunangagwa. Munhu asina kudzidza nezvakaitika kuna Mugabe chaingoda chigaro chava Mugabe nemaitiro ava Mugabe.
Zvamuri kutaura izvi zviri kubva pakuvandudzwa kuruda kuitwa bumbiro remutemo here?
Nyaya yokuchinja chinja bumbiro remutemo yanga iri nyaya yagara ichiitwa nava Mugabe. Iko zvino vakuda kuchinja kuti vabvise devolution vachinyepera kuti varoda kuwedzera devolution. Devolution yakatokwana muconstitution. Inoda kungoti tinge tichiitwa sway in maprovincial executive acho tichiita kuti vachitanga kushanda matunhu mamwe namamwe ataure mapriority avo. Vanoda kuvaka madhemu vavake madhemu. Varoda kushandisa madiamonds avo kuti vavake zvipatara vavake zvipatara. Vanoda kuita mapower station vaite mapower station. Kwete izvi zviri kuitwa navamunangagwa zvokuti ivo vachatora masimba ose votiudza isu zvakatinakira. Ivo vasingazvizivi zvakatinakira kana zvakanakira ivo.
Asika ivo vari kuti ivo nhengo dzedare reparamende hadzingati idzo ndo dzinoisa bhajeti rematunhu dzoenda zvekumatunhu dzoita masimba ekuona kuti rinenge rafambiswa sei.
Kukabhineti ndiyo inopinda ine mamemba emuparamendi vanoenda futi kukabhineti vaugadzira bhajeti. Zvinhu zvaasiri kutaura zvisina kana nemusoro wese. Makabhineti members mamembers eparamendi vaidi vatangira kaipapo kuti kana uri kabhineti memba nokuti ndiwo uchashandisa mari yacho haufanirwi kunge uri muparamendi. Taita ivanzwisisa kuti vane zvine musoro zvavari kutaura. Vanhu vekuparamendi vanofanirwa kunge varimo muprovincial executive kuti vanzwisise zvinoitika, vabatanidze zvinenge zvichiitika kuprovinsi nezviri kuitika kustate. Provinsi ikangomira yega, kanzuro ikamira yega, parliamendi ikamira yega, ndo zvinoita kuti nyaya dzacho dzisafamba seiko zvino. Taida kuti tiunganidze patakagadzira constitution, taida kuunganidza vanhu ava kuti vaya vane kwavanobva vange vachiita chiwirirano vese vari kuparamendi nevari mumakanzuro nevari muprovincial kanzuro vaite chiwirirano kuti chii chinodiwa mudunhu, vakagara pano pamwe chete vachitaurirana pamwe chete. Zvino vakapatsanurana vanozotaurirana kupi.
Totarisawo iko kuvhurwa kwedare reparamende nhasi uku, zvii zvamurikuda kuti dare reparamende riitewo imi sevanopikisa?
Dare reparamende rinofanirwa kudhila nenyaya yelegitimacy. Kutongo vanhu ava vakaita musengabere power, vakaita power yokubvuta. Iko zvino vakamanya, vari kumanya nayo power. Zvino tiri kuda kuti vadzose utongi uyu, vataure mutemo inoita kuti vanhu vange vane vimbiso nezeki, vaise mutemo yekumedia, vagadzirise kuurawa kwakaita vanhu. Maelections avachangopera, vakagadzirisa izvozvi legitimacy inodzoka.
Gweta uye vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuro yeguta remutare inoti yakaita chibvumirano nehurumende kuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo chinosvika mamiriyoni imwe chete kuti mabasa ayo akwanise kufamba zvakanaka. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Meya weguta iri Kanzura Blessing Tandi nasi vaudza Studio 7 mushure memusangano wavaita nevagari uye makanzura kuti vakaita chisungo nemapazi ehurumende kuti vabhadharirwe chikwereti chavo chekuZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra. Izvo zvinobva zvapa kuti chikwereti ichi chideredzwe. Meya Tandi vanoti kanzuru yavo inoda kuti kana zvinhu zvikafamba negwara kwaro vakwanise kupedza chikwereti chavanacho nevashandi, izvo chinosvika mamiriyoni mapfumbamwe.
Ndofunga pa meeting yatanga tinayo FD vedu vataura nawo yekuti government itiripa ine paurongwa panguva ino yekuti ti chinjane mari nevamwe varikuti vane zvikwereti zvedu zvakafanana nekuti isu tine chikwereti kuzimura hurumende ine mari kwa ine mari isu tine hurumende ine chikwereti kwatiri. Saka tiri kutarisira kuti hurumende ikakwanisa kuti bhadharira chikwereti chekuzimura ine mari yanga ichitaurwa finance director kusvika kuma almost kuma 700, which means pa 1 million we are tiri kutarisira kuti hurumende ine chikwereti chedu che 1 million vatokwanisa kubhadhara mari iyoyo. Yes, tikauya panhau ye 30-70 ratio iyi, ndofunga chinhu chatirikunyanya kutarisa ndechekuti isusu kanzuro yedu yakanyanya kuremerwa nekuti bhajeti redu tikainyanya kuritarisa ibhajeti riri kunyanya kutariswa nenyaya yemarate funds nezvimwe zvakadaro, mari dzatiri kutarisa kubva macommunities. But zvaakushira kuti pari zvino tichikwanise kuenda ine extra mile yekuenda kunotsvaga dzimwe mari zvakafanana nekuti vananapungwe macompanies edu achikwanise kuunza mari kwatiri, tikwanise kuendawo isusu income generating projects zvakafanana nekuti tikwanise kutengesa mvura yekwamutare. Tinoziva kuti kana nanhu vakawanda fanhu kukanganiswa nyaya yekuti tinotsvaga maplans mamachines yekuti tikwanise kubatsira panhau iyoyi yekutsvaira nezvimwe zvakadaro, zvinoreducer labour yedu because panotsvairwa nevanhu 1 machine unogona, panotsvairwa nevanhu 5 machine unogona kutsvaira uri wega. Saka ndo zvimwe patoda kuti tinangane napo ipapo pekuhaya maplans nezvimwe zvakadaro.
Mukuru wesangano revagari vemamutare reMutare Residents and Taxpayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti vanonzwa kufara nekuti vakuru veguta vave kutaridza kuda kushanda pamwe chete navo kuti mabasa eguta asimudzirike.
Zvichifanira kunge zvakasotangwa kare, ndinotenda zvikuru kanzuru yapinda pagore rino kuti inge ichiita zvinhu zvakadai. Zvinhu zvinoita kuti vanhu vange vachibvisa mari yavo vakasununguka nekuti vanenge vachionekwawo sevanhu vari kucontributa muprocess yacho kubvira pakutanga kusvikira painoguma nekuteedzera kuti mari iri kushanda sei, uyezve zvinoita kuti vasave nemufungidziro wekuti dzimwe mari hadzisi kufamba zvakanaka.
Bishop Sebastian Bakare ndivo mukuru werimwe sangano revagari vemamutare reUnited Mutare Residents and Taxpayers Trust kana kuti UMRAT. Bishop Bakare vano kanzuro haifanirwi kudzokera shure padanho rayatora rekutaura nevagari panyaya yemafambisirwo emari yeguta.
Zvekuti Mutare City Council haiiti yega, inoita misangano nevagari vemamutare, kwete muchemba umu vachiita madecision muchemba umu asingaziti nevanhu kunzoko. Wakada kugara nevanhu pasi havazombokanganisi, vanhu vanotaura pachena kuti nzira yemakufamba nayo yakara haina kururama ba dzokai.
Kanzuro yemutare iri kuchema-chemawo nenyaya yevamwe vagari vari kutadza kubhadhara mitero, uye mari iyi yasvika mamiriyoni mapfumbamwe kubva muna 2013. Vagari vamwe vevagari ava vari kupomerwawo mhosva yekupwanya midziyo yekanzuro, zvinozoda kuti mari yakawanda kuti izvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyda Moyo. We'll be right back.
Vashandi vepamugodhi wegoridhe weShamva vanoti vakamirira kunzwa kuti vangasangana negurukota rezvezvicherwa here vaWinston Chitando nekuti upenyu hwavo nemhuri dzavo hwavaomera sezvo vazhinji vavo vave nemwedzi inopfuura minomwe vasina kutambiriswa mari dzavo. Sachigaro wekomiti yevashandi vepamugodhi uyu vaRichard Muringai vanoti mabhazi, matarakita nezvimwe zvinoshandiswa pamigodhi zvakatorwa nevanhu vezvikwereti uye mvura yakavharwa asi ikambovhurwa zvishomane pamusoro pekutya chirwere chekorera. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMuringai kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vashandi vane nzara, vane nguva chomosi kuma 7 manzi vasina kana masalaries.
Vari kuti chinyi varidzi vemigodhi?
Varidzi vemigodhi varingoramba vachingopa maempty promises vachiti mari mangwana hamusechipiri Friday china ende Friday china yacho haisvike.
Vakagumurwa vachiri kuenda kumabasa here?
Vakagumurwa vari kuenda kubasa asi vakasevhwa nemanotisi vari kumandikidzwa kunzi endai kubasa.
Asi mari dzokutambira havasi kutambiriswa?
Kubvira vacho vakaiswa paretrenchment havasi kutambiriswa, vachida kuiswa paretrenchment havasi kutambiriswa. Kunoku ikitsi nagonzo nenye zvikwereti, mabhazi izvi zvakatorwa, matrakta akatorwa, mafront end load akatorwa, roro yakatorwa nevanhu vezvikwereti.
Ko mari yomuhoro yava nemwedzi mingani isati yabhadharwa?
Pane zvino kunovatioti ma 1 to 10 i7 months, kuma 11 plus inenge yatogori ne 2 months.
Hapana chavari kutaura varidzi vemugodhi?
Pari zvino varidzi vemugodhi shoko riripo ndirokuti pari zvino hapana mari.
Saka vanhu vari kurarama sei? Mvura munayo here pamunogara?
Patinogara mvura kambani yanga yakavharwa nezvinwa, kambani isina kubhadhara. Saka nenyaya yeoutbreak yecholera kambani vakazononegoshieta nezvinwa, mvura yakazovhurwa yachene yakavhurwa, asi kuno kuvashanda ichasvika nenyaya yekuti pane electric motor iri kudiwa yakafa iri kukosta 2800 yavari kutadza kutenga kambani.
Saka vanhu vari kuwana mvura kupi?
Vanhu vari kurarama mvura nezvitubu, vamwe vachichera kuna musambanyama, pamwe vanobvotinidzira tractor ravo rimwe riri kufamba richidhelivhara mvura muzvigubhu zvema20 liters kuti vanhu vawane mvura yekuraramisa.
Ko vana vezvikoro vari kuenda kuchikoro here?
Vana vechikoro vari kutoenda asi vari kutobva kudzimba nemvura yavanenge vachera pavanenge vachera nezvigubhu zvema5 liters. Kuenda kwavari kuita kuchikoro ndiko kutokumbirirwa mafizi, havana kubhadharirwa mafizi acho.
Ndanzwa kuti muri kuenda kunoita musangano negurukota rezvezvicherwa. Musangano uyu munotarisira kumuita rini?
Musangano uyu yanga iri shuviro nevavariro yedu sevamiriri vashandi kuti tadii kumboonawo iye minister of mines kuti ambokurukura, nekuti paakambobuda achitaura patv vaitaura zviri opositi nezviri pagraund kutiwo vatibatsirewo vapindiro panyaya dzedu sehurumende, kuti sezvo vapresident nguva zhinji vari kuti Zimbabwe is open for business, kuti minister of mines vanyatsonzwa kuti vashandi kune kwari kudzvinyirirwa.
Imimi sevashandi muri kutaudzana here nevaridzi vomugodhi?
Varidzi vemugodhi managing director nguva zhinji vanenge vari kumameetings kuHarare, saka vanenge vasiri paground. General manager naHR manager ndo kwatinowanza zvita zvichemo zvedu. Vari kungosvika vachitaura kuti tingomirira kunzwa kuhead office, hari chinhu hapana chiripo.
Avo vange vari sachigaro wekomiti yevashandi vepamugodhi wegoridhe kuShamva vaRichard Muringai parunare kuShamva naTanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMunangagwa nhasi vari kuvhura dare reparamende rechipfumbamwe zviri pamutemo, asi dare iri riri kutarisirwa kunge riine kukandirana kwemakobvu nematete. Hurumende yamisa mabasa evanotengesera mumigwagwa senzira yekuedza kumisa kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu vanodarika 30 munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvakare Manheru, tichakupakurirai zvakare dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.